This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, nyamavhuvhu 2016. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Nekuti vaitaura masoko anorwadza eukama hwangu ini nemudzimai wangu, eukama hwangu ini nevana vangu, ekuenda kwangu kuhondo nekudzoka.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia votaura pamusoro pekusungwa kwavo. Vamwe vakuru vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vozvipira kumapurisa vachibva vasungwa.
Hatina kuenda kwavanga vari, ivo vari kuti vavingwa kwavanga vakagara. Saka munhu aenda ikoko munhu anga asina zvigavira, munhu anga achingozvifambira achinotenga frizi nemusikana. Saka vabata musikana iye vachida kumutorera muflyers akabata. Ndokutangaurisana nemusikana. Saka vakomana pakuenda kunobvisa musikana iye ndopavatanga kurova mukomana uya nechetereti.
Kuchinoi kunoita mhirizhonga yezvematongerwo enyika pakati pezanu PF nebato raamai Joyce Mujuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo dzeZimbabwe National Liberation War Veterans Association mbiri dzazvipira kumapurisa nhasi dzichinyunyuta nekusungwa kuri kuitwa vamwe vavo. Vazvipira ndiva Wayne Biller vanova mutevedzeri wasachigaro wedunhu reHarare uye vaHeadman Moyo vanove mutevedzeri wasachigaro wesangano iri. Gweta ravo amai Beatrice Mutetwa vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vabva vapomerwa mhosva yekunyomba mutungamiri wenyika. Amai Mutetwa vatiwo vari kutarisira kuti munyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda uye vaFrancis Nando vanove vanoona nezvegwara remusangano vachaenda kudare mangwana. VaMatema Danda vari kuchitokesi chekuRoadsville, ukuwo vaNando vari kuHighlands. Vaviri ava vakasungwa nezuro vaenda kudare kunonzwa nyaya yemutauriri wesangano ravo vaDouglas Mahia avakazopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare raMagistrate muHarare. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMahia kuti tinzwe nezvekusungwa kwavo.
Yanga iri nyaya yemusangano watakaita paRailton. Musangano iwoyo wanga uri wevatungamiriri vemadistricts nevemaprovinces. Nekuda kwechikonzero chemusangano watakataita nemukuru wenyika, tichiisa zvichemo zvedu nezvichemo zvenyika, zvichemo zvevanhu vari mumadhorobha nezvichemo zvevanhu vari kumisha, zvatakaonawo isusu kuti taifunga, zvataifungawo isusu kuti zvakatambirwa. Asi nguva yafamba takaona kuti hapana zvakatambirwa, nokuti hapana zvakanga zvaitwa kubva pane zvichemo zvevarwiri vorusununguko, zvichemo zvouori huri munyika, zvichemo zvemabasa ari munyika, zvichemo zvezvimwe zvinhu zvese izvi. Takaona kuti hapana izvozvo. Saka takatavadaidza kuti vachitiudza kuti saka tochidii, tochifamba takananga nepapi. Ndo zvavaitaura izvozvo.
Saka tiri kunzwawo kuti pakuzotorwa kwamakaita mapurisa akambenga auya kumba akati hapana munhu anofanira kunge achibuda kusvika imi mazvipira kumapurisa. Zvakafamba sei apa?
Ndanga ndiri kuHarare kudhorobheni, saka ndakazonzwa foni yakuuya ichinzi kumba kwaane mapurisa. Mapurisa iwayo anga ari panopamba. Pandakatini handikwanisi kuuya ikoko, ndakabva ndataurirwa nemudzimai kuti kana mausakasauya kunoku ivo vari kuti havasi kubva pano, uye vanga vasinga vatendiri kubva pana pavachiinda samwe.
Saka imi hamuchitiza here chii chaizvo chakaita kuti vaende kumba vachiita seunge mahamuchitiza?
Ini handina kumbenge ndakatoziva kuti vari kuuya.
Saka makabvunzurudzwa kwenguva yakareba zvakadi?
Mukubvunzurudzwa ndakabvunzurudzwa kwenguva ingasvika kana kuti about 20 minutes or so. Tichibva tazobva takuuya kumba nokuti vakandiudza kuti vanoda kuuya kumba kuno kuzosecha.
Vaiti vari kutsvagei kumba?
Vaitsvaga gwaro iroro.
Pane chavakawana?
Pavakauya muno vakasvikopinda mubedroom mangu vakabvurudza chinhu chese. Vakaverenga bepa rose, tikapinda mune imwe rumu vakabvurudza, tikazopinda murumu inorara mwana wechikoro. Ndimo mavakapinda, vapinda vakashaya. Asi takubuda imomo, mumashure mangu makazouya mupurisa achiti kweri bepa iri. Munoriziva here? Tikati handirizivi bepa iri. Saka ndora vakauya, ndivo vakarisima imomo, vakazobuda naro imomo.
Rainge rakanyorwa kuti chii?
Ndiro rangaraka ina handina kuzonyatsoriverenga bhati zvandakakwanisa kuverenga ndipava pakanzi War Veterans Community.
Makashungurudzwa here imi muri maoko emapurisa?
Kushungurudza kwandingataure matauriro avaiita anoita sekuti munhu akasikwa anofanirwa kunge akatosikwa akasetwa zvavanoda kuti munhu ararame ari mazviri asina pfungwa dzake bhati achitongoteedzera zvavakagadzira ivo maari nokuti vaitaura masoko anorwadza eukama hwangu ini nemudzimai wangu, eukama hwangu ini nevana vangu, ekuenda kwangu kuhondo nekudzoka, ekuwana minda kwa munda wangu kwandakaita, ekuwana pekugara kwandakaita kumunda, vachitaura mashoko anorwadza zvikuru.
Vaiti kudi apa?
Mashoko avaitaura munomo vaona mbatya dzangu dzadziri munomo. Vakati iwo mbatya dzako dzakawandisa maningi kudai dzakudarika dzemukadzi wako uri munhu akashata stirika anoudzvanyiririsei usingatendekeri mukadzi hembe. Apa mbatya dzaa dzakauya kunoku dzimwe dzaigara kupurazi. Tazosvika kupurazi kuti tatisingazivi kuti ndozvawakaita unenge uri munhu anenge nani. Masoko anorwadza. Votaura masoko wokuti zvinhu zvako hazvina kurongeka. Saka ndo zvichaita zvaka ndo pfungwa dzawakaisa muvana vako hapana chinofa chakabudirira muvana vako zvinorwadza izvozvo. And I don't think that is what they wanted from that's what they were looking for.
Tichitarisawo nyaya yekwamakaendeswa kumatapu kudari rakatombotaura kare kuti hakufanira kunge kuchigara vanhu kwakamira sei kujeruko.
Iyoyo nzvimbo iyoyo yakashata zvokuti kunyange ukaisa mhuka imomo dzingatongoshaya muromo wokugunumura pamusoro pezvazvo. Asi makashata.
Zvii zvamakaona?
Imomo mune rima unongokwanisa kuwana kachedza kubva pakaburika kafasta kadikidiki kasingakwani chinhu. Panoitirwa tsvina pakangoshata kusvika semashatira asingaiti kuti munhu ararame. Magumbeza acho ndiwo aya anofukidzwa vanhu kana vafa mumaroad blocks kana kuti paine chimwe chakadaro matsvuku ane tsvina anenda.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaDouglas Maia vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nasi muguta rechinoi maita kurwisana kunotyisa pakati pevatsigiri vebato reZANU PF nevatsigiri vebato reZimbabwe People First. Mutoro dwe na uAthur Chiguriwa anotipanyaya inotevera.
Zvinonzi mirishonga yatanga apo nhengo dzeZANU PF dzatora svombonoro dzemotokari yanga ichishandiswa mukukokera musangano weZIM PF nemugovera. Mumwe vakuvara ndivakudzai Romani. VaRomani vanoti varohwa apo vaenda kunonunura imwe nhengo yavo yanga ichirohwa nevechidiki veZANU PF.
Hatina kuenda kwavanga vari ivo vari kuti vavingwa kwavanga vakagara. Saka munhu aenda ikoko munhu anga asina regalia, munhu anga achingorifambirawo chinotenga frizit musikana. Saka vabata musikana iye vachida kumutorera maflyers anga akabata ndokutanga kurisana nemusikana. Saka vakomana pakuenda kunobvisa musikana iye ndopavatanga kurova mukomana uya nechetereto. Saka pavarova uyo vabva vatanga kufamba vachitorisana naye vachiya patanga takamira. Isi takamirawo nzvimbo. Saka vauya patanga tiri ndobva vati kwe. Saka ini ndindabvunza sachairman konai uyu muri kumuroverei? Zvikanzi munhu kuti kutoda sitereke ndiwe.
Mumwarohwa ndiva Patrick Somondo vakuvara pedyo neziso mushure mekurohwa neshangu. Sachigarawo vechidiki mubato reZIM PF mudunhu reMashonaland West vaProsper Gavanga vashora mapurisa nemabatiro avaita nyaya yekurohwa kwaitwa nhengo dzavo.
Ndinoti mapurisa haachashandi vachitedzera mutemo. Nokuti kunze kwokuti vangosunge munhu paaita mhosva, vatanga kuita mafone calls, vachifonera vakuru vavo vari kumusoro. Ofu ichi zvinova zvinhu zvinokanganisa kuti munhu weZimbabwe haana kuprotekta.
Asi nhengo yeZANU PF inoona nezverunyararo, vatomi Mwanza vanoti nhengo dzeZIM PF ndidzo dzavhiringa musangano wavo wavanga vachiita zviri pamutemo.
Bato redu isusu tiri muprogram yekuzadzisa zvatakavimbisa mayouth edu. Saka mayouth edu anga ari pameeting yekuprepare kupiwa kwavachaitwa mastand avo nomusi wa6. Zvavanga vachiita meeting vepeoples first vauya pameeting yavo vachida kuedza kuvadisturba mayouth edu. Vakareacta to that.
Mapato anopikisa anoti ZANU PF inogara ichikanganisa misangano yemamwe mapato. Ndakamirira Studio 7 kuShackleton muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika sezvo vanhu vakawanda vari kuratidzira nekuronga kuratidzira muHarare. Nhasi sangano rakazvimirira reRestoration for Human Rights nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu varatidzira muguta reHarare kunyange vanga vasina mvumo wekubva kumapurisa. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vange vachiratidzira muguta reHarare vaudza Studio 7 kuti kubatwa neseri kweruoko pamwe chete nekushungurudzwa nemapurisa kwezvizvarwa zveZimbabwe kana vachitaura nhunha dzavo kubudikidza nekuratidzira ndizvo zvavasunda kuti varatidzire. Vachitungamirwa nesangano reRaw pamwe nevechidiki vasina mabasa, Unemployed Youth Organization, vanorwira kodzero dzevanhu vati vanoda kuti mapurisa anzwisise kuti vanhu havarohwe kana vaine zvavanoda kuratidzira kuhurumende. VaDonald Mavhudzi, mumwe wavaratidziri ava, vataurira Studio 7 kuti vaneta nemapurisa anorova vanoratidzira.
Tiri kudemonstrate against utongi kana humbimbindoga hwemapurisa hwekurova vanhu vanenge vachiratidzira pamusoro pegovernment yavaRobert Mugabe.
VaIshmael Kauzani, vanhu vasachigaro weUnemployed Youth Organization, vatsigirawo mashoko awa.
Mapurisa achihuri nehurumende yaRobert Mugabe. Tiri kuti musi waranhasi makwaniwa makunikana kuita basa.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muRoho vatina shezvakata vati varatidzira nhasi sezvo mangwana kune kumwe kuratidzira muguta reHarare uko vechidiki vasina mabasa vacharatidzira kunyunyuta kwavo nekusawana mabasa ivo vakadzidza. Vashakata vati mapurisa anofanirwa kurega zvekushungurudza veruzhinji.
Vanhu vari kuratidzira vachiratidza zvinyunyuto zvavo asi mapurisa ari kurambidza achirova achikanda matiegas kwese kwavanenge vari.
Varatidziri ava vazopararira pavawana vakavharirwa nemapurisa panosangana mugwagwa waJason Moyo naJulius Nyerere kunyange zvazvo vange vachida kusvika pakamba yemapurisa yeHarare Central. Zvichakadero, vakaenda kuchikoro vasina mabasa, vange varambidzwa nemapurisa kuratidzira mangwana vazobvumidzwa nedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Zvichakadaro, dare repamusoro nasira pamutongo wekuti mapurisa asarambidze vana veZimbabwe vanoda kuratidzira mangwana apo vachange vachipinda mumigwagwa vachiramba mari dziri kuda kuparurwa nehurumende dzemabond notes. Mutongo uyu unotevera nyaya yekuidzwa kudare iri nebato reTransform Zimbabwe richida kuti mapurisa asarambidze vanhu kuratidzira uku. Vapinda mudare vakamirira bato reTransform Zimbabwe magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti vaSharon Hofisi pamwe navaKennedy Masiye. Transform Zimbabwe inoti vanhu vari kuda kufora vakananga kumahofisi egurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa uko vachanosiya gwaro ravo renyunyuto. VaMasiye vanoti mapurisa akanga anyemabato iri mvumo yekufora achipa chikonzero chekuti kufora uku kwaizokanganisa mamiriro ezvinhu pamwe nekufamba kwevanhu pamwe nedzimotokari mukati meguta. Ngatinzwe hurukuru yataita navaMasiye.
Nhasi taenda kudare nenyaya iyoyi bhozi reTransform Zimbabwe vakatanga vapa notification kumapurisa kuti vachada kuita gungano ravo ravanenge vachimacha vachienda kuna Minister of Finance vachidemonstratawo vachiita hano ruzhinji roZimbabwe rwaramba kuti vanhu vatambire mabhondi kubhozi zvangofanana nemari dzavo dzakudhara dzaiza dzichangozongonyangarika. Saka vakaisa notice kumapurisa vakabva vazonyora zvekare mabhuku achiramba kuti vanhu vaite demonstration. Vakabva tapfuta semagweta takati aiwa izvi hazvigoni because bumbure remutemo rinobvuma kuti munhu wese anokwanisa kuita demonstrate freely pasina dambudziko. Ndosaka taenda nhasi kukoti and koti yabva yati demonstration iendere mberi.
Saka izvi zvakurevei tichitarisa mutongo wapiwa nedare nedanho remapurisa?
Zvakureva ndezvekuti mangwana munhu wese wemuZimbabwe anokwanisa kuenda kunobatana neTransform Zimbabwe vachidemonstratawo vachitaridzawo kushushikana nedanho rakaitwa nehurumende rekuda kukwidza mabhondo pasina mhirizhonga, pasina noise, kuti koti yatonga yakati mapurisa haana mvumo yekurambidza vanhu kuti vakwanise kuungana vachidemonstrata zviri peaceful vachienda kunoona minista.
Iwo mapurisa zvikonzero zvipi zvakanga zvaita kuti vatore danho irori rekurambidza vanhu kuratidzira uko?
Mapurisa sezvavangoita mazuva ano ndezvekungoti vanongoshandisawo marizins asina kunyatsokuti twasa because vanovakati imimi madirei kuita machi, madii kungoisa petition yenyu chinyararie ende vakati hazvigoni kuti mukwanise kuita demonstration iyi nekuti munozokanganisa zvinhu zvakaita setrafiki nezvimwe zvinhu zvakadaro zvakadaro. Saka ndo zvingava zvikonzero zvavo zvisingabatiki kana tichitaura pamusoro pemitemo tichitaura zvakare nenyaya yeconstitution.
Vanga vari gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaKennedy Masiye vari parunhare muHarare neStudio 7. Musangano mukuru wekupedzisa chirongwa cheMandela Washington Fellowship uyo wakatanga nezuro muno muguta guru reAmerica reWashington DC uri kuenderera mberi nhasi vechidiki vachipana mazano munyaya dzebudiriro. Musangano uyu uchavharwa nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama mangwana. Pamusangano apa pane zvisvarwa zveZimbabwe zvinosvika 60. Ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata mumwe wechidiki ava vaGolden Maunganidze ava noti vadzidza zvakawanda.
Zvakanyanya kukosha zvandaona ndezvekuti ndisamirira vanhu kuti vauye kwandiri kuti tiwande kana kumirira hurumende kana kumirira vanhu vane mari kuti ndigokwanisa kutanga kuita zvinhu zvinobatsira community. Nezvishoma zvandinazvo nenjere dzandinadzo ingava dzidzo yandinayo ndinofanira kutanga kubata upenyu hwevanhu angava munhu umwe, vaviri kana nharaunda yose ndichikwanisa kuvabatsira angava nemazano. Asi chikuru ndechekuti shanduko inobva pamunhu umwe kana ukazvipira kuti ndinoda kukwanisa kubatsira vanhu vari munharaunda yandinogara.
Ndeyapi mashoko aungada kutaurira vamwe vechidiki vekuZimbabwe?
Ndinoda kukurudzira hama neshamwari dzangu vezera rangu vari muZimbabwe kuti madambudziko takamaona haisinguva yatingaramba tichishora kana tichichema, nekuti kuchema kana kushora hakuna zvakunounza. Inguva yekuti uzvitarise kuti chii chandinogona kuita. Tibatsirane, tiwanikwe tichipa mazano, tiwanikwe tichitanga zvirongwa nemaprojects anobatsira community yatinogara.
VaGolden Maunganidze ndemumwe wechidiki 60 vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vanga vachitaura parunare naNtungamiri Nkomo vari muWashington DC. Ntungamiri abatawo mumwe ari muchirongwa ichi vaGift Mambipiri.
Zvidzidzo zvedu zvazvakanaka chaizvo. Wanga uri mukana wokudzidza magariro, mararamiro nemashandiro ari kuita vamwe vechidiki maringe nekusimudzira upenyu hwavo neupenyu hwevamwe vanhu vavanogara navo munyika dzavo. Yangawo iri nguva yekunyanyoongorora zvine udzamu mararamiro atiri kuita isusu sevanhu vari muZimbabwe, sevechidiki vari kukura muZimbabwe, tichizvibvunza kuti chii chandingaitewo kusimudzira nyika yangu uye ndingashamwaridzani nani kana ndichida kuti basa rangu randiri kuita rienderere mberi.
Ndezvipi zvakakosha zvawawana muzvidzidzo zvako izvi?
Chokutanga chakakosha chandawana ndechekuti kana uri munhu wechidiki ari kukura ari muAfrica nhasi uno, usamirire kufunga kuti pane mumwe munhu apolitician kana anobva kuhurumende achauya kuzokupa mukana kuti iwo usimukire basa rako rende mberi. Unofanira kusimuka pawakagara woedza nepaunogona napo kurwisa kuti ukwanise kubatawo mukana inenge yavhurika pedyo newe kana kuti wotozvivhurira wega iwewe, nekuti upenyu hwatinokura tiri kuAfrica neupenyu unokura une vamwe vedu kune mamwe macontinents wakatisiyanei.
VaGift Mambipiri ndemumwe vechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chapera mangwana, vanga vachitaura namutungamiri Nkomo weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Vakuru vakuru muguta reFlorida vari kukumbira hurumende kuti ibatsire nemari yekurwisa kupararira kwechirwere cheZika icho chinokonzerwa nehumhutu. Izvo zvinotevera mashoko ekuti vanhu gumi vakabatwa nechirwere ichi munzvimbo iyi. Governor Rick Scott vakatora danho iri mushure mekunge bazi reUS Centers for Disease Control rayambira madzima yakazvitakura kuti asaende kuMiami, Florida, uko kuri kupararira chirwere ichi. Muzinda wemutungamiri wenyika weWhite House wakati uri kutambira chikumbiro chaGovernor Scott uye uri kutumira vaongorori kuFlorida. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Komiti yedare reparamende inoona nezveminda yatanga kuita misangano mumaguta akasiyana-siyana munyika kunzwa pfungwa dzevanhu panyaya yekugadzirisa matambudziko akatarisana nevarimi. Paramende yaumba komiti mbiri dzichaenda kunonzwa pfungwa dzevanhu. Komiti yekutanga nhasi iri paBanget Sports Club yozoenda kuVungo District kuGweru mangwana. Nemusi wechina komiti iyi inenge yave kuBulawayo paImenyela Hall. Nemusi wechishanu inenge yave kuMatetsi Hall kuHwange. Imwe komiti yechipiri paDandamera Hall yobva yaenda kuWedza Rural District Council mangwana. Nemusi wechina ichaenda kuBait Hall kudanga mvura kwaMutare isati yaenda kuMashingo Hall nemusi wechina. NeZuro komiti iyi yakanga iri muHarare. Sangano rinomirira varimi vatema reZimbabwe Commercial Farmers Union rinoti rinotsigira urongwa hwehurumende hwekuripa vachena vakatorerwa minda yavo, richiti izvi zvinofanira kuitwa nechimbi chimbi kuti ivo vakwanise kuwana mari yekuti vasimudzire mabasa ekurima neupfumi hwenyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano iri vaJeremiah Tevera vanoti parizvino varimi havakwanisi kuwana mari yekusimudzira mabasa ekurima sezvo vemabhanga pamwe nemasangano anopa mari vachiti havakwanisi kuvatsigira sezvo vari paminda ine gakava kana kuti disputed land pachirungu. Vachipa pfungwa dzavo pamusoro peland commission bill, vatevera vakati itariro yavo kuti commission iyi ichagadzirisa nyaya iyi kuti varimi vatema vakwanise kurima chikafu chinokwanira nyika pamwe nekutengesa kunze. Vanoti kunyange hazvo paine mamwe mabhanga anoda kupa zvikwereti zvekurimisa, mutengo wemari yacho wakakwira chose, izvo zvinoita kuti varimi vasiyane nenyaya yekutora zvikwereti sezvo zvisingavabatsiri ivo kana nyika. Vatevera vanoti kuripa varimi vakatorerwa minda kunoreretsa mikana yevarimi vatsva kuwana mari dzekurimisa kubva kumabhanga nemasangano akasiyana-siyana emunyika nekunze.
Varimi vedu vazhinji vakawana minda kubva kuchirongwa chehurumende chisingaonekwi nenzira yakanaka nevane mari. Vari kuisa risk pamari yavo, mari yavo iyoyo yamuno muchidhura.
Vanoti kana izvi zvichinge zvaitika, mabasa ekurima anosimuka nekukasika, izvo zvinoita kuti vanhu vawane chikafu chakakwana, upfumi hwenyika huchisimukira. Mumwe mukuru musangano rinomirira varungu vechichena kusanganisira vaya vakatorwa minda, vaMark Kerry Wilson, vanoti zvakakosha kuti hurumende igadzirise nyaya yekuti varidzi veminda ndivanani kana kuti security of tenure, vachiti izvi zvinoita kuti vanhu varimi nemazvo. Vanoti varimi vese zvikuru sei varimi vari muminda mirefu vanoda kurima nemazvo, asi izvi hazvigone kuitika kana vachitya kuti vanogona kutorerwa minda nguva ipi zvayo. Vatevera vatsinira mashoko aya vachiti nguva yega yega pakutanga kwemwaka wekurima panoita dambudziko, apo pamunda mumwe panonyuka varimi vakawanda vanenge vaine magwaro anoratidza kuti vakapiwa munda umwe asi pagara paine mumwe murimi anenge aripo. Vanoti Land Commission inofanira kugadzirisa dambudziko iri kuti kuti mabasa ekurima afambire mberi munyika. Mutungamiri werimwe sangano rinoshanda rakazvimirira richiona nezvezviwanikwa nemhuka dzemusango reWildlife Environment Zimbabwe vaaizai nyakusendwa vanoti pava nedambudziko munyika rekuti vanhu vave kungoita zvekurima chete vasingatarise kuti mhuka dzinogara sei.
So nzvimbo dzedu dzemhuka dzese dziri kushomeka. Mukatarisa maparks kudhara magadziriro anga akaita kwaiti kune park kwaita nzvimbo dziri mudhuze mepark dzataiti muchirungu dzinonzi buffer zone, right? Hamugare vanhu, right? Kuitira kuti mhuka dziwane kuti dzikastreya dzikapinda ikoko dzinodzokera dzichienda dzichidzokera. But right now tane vanhu vari kugara mumadhuze imomo.
Hurumende iri kuronga kushandisa mamiriyoni mazana mashanu emadhora kudzivirira nzara uye iri kubatsirwa nemasangano akasiyana-siyana nehurumende dzenyika dzakaita seAmerica iyo yakatoshandisa madhora anodarika mamiriyoni mazana maviri mukudzivirira nzara munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Manhau dzedu dzemitambo. Zimbabwe yadoma Kesti Coventry kuti anga ari achatungamira chikwata cheZimbabwe chiri kuMario Olympic 2016 kuBrazil pachavhurwa zviri pamutemo makundano aya nemusi wechishanu. Kesti ndiye anenge akasimudza mureza pachapinda vatambi vose munhandare. Zimbabwe ine vatambi vanodarika makumi matatu, vakawanda vavo vari vechikwata chemamite warriors. Mamite Warriors ari kutamba neGerman mangwana kuSao Paulo. Kuti tinzwe nezvegadziriro yeMamite Warriors, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muzifa waXolisani Gwesela.
Tinofara zvikuru kuti vasikana vedu vaMamite Warriors vakabuda vachinorepresenta Africa mumaOlympics ari kuitirwa kuBrazil. Tinokufara kukuru, tinoashuvira kuti vaende vatambe zvakanaka neGermany mangwana, vakunde Germany. Tifare tiri kuno kunyika yeZimbabwe. Koti wedu vanadzoke Mulauzi vabvuma kuti Germany inyika hombe, vati vakatizivisawo kuti vakatarisa vakaongorora matambiro eGermany vakati vachaisawo simba rakanyanya kuti vakwanise kukunda Germany nyika ipururudze isaa.
Pane zvirongwa zvamunazvo zveZifa here zvekuita kuti vatsigiri veZimbabwe vawanikwe vachiona mutambo iwoyo vari pamwe chete, aya atinoti mawatching parties emaOlympics?
Hapana mawatching parties atati taronga, asi tinokumbira maZimbabweans eshe pasi pano kuti vaende kumatelevhizhini avo, vaende vanoona vachisapota mamajora zvavanenge vachitamba, vachisapota vakatarisa matelevhizhini avo. Nyika yese inokumbira kuti mutarare ionai kuti masapota mamajoras kuti vachitamba neGermany mangwana.
Tombodzokera zvedu kune nyaya yenhabvu munyika. Takaona mutungamiri wesangano renyu reZifa vaPhilip Chiyangwa vachikurudzira veruzhinji kuti vatsigire nhabvu. Zvakamira sei?
Tiri kukumbira munhu wese, toro imimi muri ukoko kuUSA, musapote nhabvu. Zvandogara ndichitaura zvazvo kuti nhabvu iyi haizvezipa chete, ndeye munhu wese anozviti muZimbabwe.
Asika tinoona kuti pakange pane muzvina bhizinesi seWikinel Chivayo vanga vari kukutsigirai. Zviri kufamba sei pari zvino?
VaChivayo tinovatenda, vanotibetsera zvikuru. Sangora vachitibetsera, vachibetsera mukuru wedu waDr Philip Chiyangwa. Tinoti munhu wese anofanira kubetserana kubatana neZifa.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muZifa waXolisani Gwesela vari parunare muHarare naMaflas Muhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu cheve chidiki cheThe Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yevechidiki vari muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship chekuvadzidzisa nezveutungamiri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vataura nezvekusungwa kwavo. Vamwe vakuru vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association iri vazvipira kumapurisa vachibva vasungwa. Tavatashuka kumakume chirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyemina Chris Gande na Mavlas Mhlanganya uye.